Mutevedzeri wasachigaro wesangano rinomirira madzimai ari muparamende reParliamentary Women Caucus, amai Susisi weBuddha Masara, vaudza Studio 7 kuti madzimai ese munyika haasi kufara nezviri kuitika pana muzvare mamombe.
Iko zvino tikatarisa masangano seya anotaura vachimirira madzimai vari muutungamiriri nezvematongerwo enyika, havachatauri ende hativashori. Naivo vakutyawo sekuona kunyarira kwamuri kuona kuchiitika kumunhu wese. Inini ndiri deputy chairperson weZimbabwe Women Parliamentary Caucus. Tambonyarara, tikanyarara, tikati pamwe. Asi kwakuenda nyaya kwakutitambudza kuti mwana uyu netrauma yaari kuiswa nekushungurudzwa kwaadiwa kutongwa sekutongwa kunongoitwa munhu wese kana atadza.
Amai Masara vati zvingave zvakanaka kuti muzvare mamombe vaongororwe nachiremba wavo kana kuti muzvipatara zvisiri mujeri. Vati hazvishamisi kuti muzvare mamombe vanogona kunge vave kurwara nepfungwa nekuti kutambudzwa kwavari kuitwa kwanyanya.
Isusu semadzimai tarwadziwa kuti kwahansi tina kana privacy. Kunyange akatenga grosa waanodanana naye unei chekuita nani? Varume havaiti zvinhu zvakawanda here vachiparadza misha yevanhu asatina kumbomuona anoterwa sekuterwa kuri kuitwa Johani. Kwokutoti kunyange negrosa rawatenga pachechi pawaswera unoburiswa zvichinei nekuita nemhosva yaatadza.
Vati nyaya yekuenzanisa mukana pakati pevanhurume nemadzimai haigoni kubudirira nekuti kushungurudzwa kuri kuitwa muzvare mamombe kuchaita kuti madzimai akawanda asapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiriri wesangano rinokurudzira madzimai kupinda munyaya dzematongerwo enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Education, muzvare Stavile Dewa, vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuna muzvare mamombe zvinogona kuitika kumudzimai wese anoda kuita zvematongerwo enyika. Vati vave kuda kuti masangano ekunze akaita sana African Union neUnited Nations atume nhume dzavo kuzoongorora kuti chii chaicho chiri kuitika panyaya yamuzvare mamombe nevamwe vake muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa.
Bhosi, kana tichiona vachishungurudzwa zvakadai nehurumende hapana vachazopuwa mutongo uri fe. So already takutongoona kuti zvinhu zvavo hazvisi kutongwa mune zvakanaka. Satapino beyond my borders eZimbabwe kuti tibatsirwo kuti toita sekuti madzimai emuZimbabwe ainjoy right yavo to political participation.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, muzvare Justina Mukoko, vati vakarwadziwa zvikuru nemutongo wedare wekuti muzvare mamombe vakandwe mujeri kuitira kuti vaongororwe pfungwa dzavo nenyanzvi. Vati mutongo uyu haunei nemutemo asi kuda kurwadzisa muzvare mamombe.
Kumiendesa kuchikurubhi kuri kuratidza kuti havana shungu yenyaya yeutano hwavo. Chiripo kurwadzisa Johana semunhu, asi izvi sekutaura kwangu hazviafekte vanhukadzi mune zvematongerwo enyika chete, asi zviri kuafekta vanhukadzi mukurarama kwavo.
Muzvare Mukoko avo vakambopambwa vakatoshwa muna zvita 2008 vati chakakosha kuti vana veZimbabwe varambe vachitaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vachiti kana izvi zvikatambirwa matambudziko anogona kugadzirwa. Rimwe gweta remuHarare, muzvare Rumbidzai Venge, vati muzvare mamombe munhu aimirira bato rake nekushandira nyika yake uye zvave kuitika kwaari zvinobvundusa vechidiki.
Saka zvinotipa sevanhu vadiki kuti tinge tichibva tawana mamwe mabasa kana tobva tatongosiyana nazvo zvematongerwo enyika kuti tinge tichichengetedza upenyu hwedu kana kuti tisange tichipinda matambudziko anenge iwo akapindwa namuzvare mamwe.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Human Rights Defenders Network raratidzawo kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe richiti matare aita zvemutemo asi kuti ave kuita zvekushungurudza vanorwira kodzero dzevanhu. Asi zvisinei nezviri kuitika kuna muzvare mamombe nevamwe vakawanda munyika, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti Zimbabwe yakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Muzinda weAmerica muZimbabwe wazivisa padandemutande rawo reTwitter kuti wakamirira kuona kuti izvi zvichaitwa here nehurumende yavamunangagwa. Watiwo kurega muzvare mamombe vachirapwa kuchipatara chavanoda pamwe nekusiya mhosva dzavari kupomerwa pamwe nekurega kuvashungurudza ndezvimwe zvinhu zvingave mucherechedzo wezvakataurwa navamunangagwa neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.